Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina mbudzi 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere chaCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Mutoro wenhau Hopewell Chingono anosvika padare akaiswa cheni mumaoko. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Richizivisa zvarakawana nezuro Manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 8,427 uye vapora vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,967 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemasere kana kuti 48 million uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu kana kuti 1,233,000. Yanga yadaidza chikwata chekutanga chevakoti vepachipatara cheUBH kuvulavayo kuti vatongwe nemhosva yekutyora mutemo wevashandi. Inoti nyaya iyi yave kunzwikwa svondo rinouya sezvo pane zvimwe zvanzi zvichiri kuda kuitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekuranga vakoti chiuru nezana nemakumi maviri nevasere vari kuti havakwanise kushanda kwemazuva mashanu nekuti havana mari. Mukuru wechipatara cheUBH Dr. Narcissus Dzwanga vakazivisa vakoti vakamiswa basa musi wa30 Gumiguru kuti vakatyora mutemo weLabour National Employment Code of Conduct Regulations Statutory Instrument 15 of 2006 nekuti vakanga vasungwa kuti vashande mazuva mashanu vakatsika madziro. Vakoti ava vakanzi vasauya kubasa sezvo vachigona kuvhiringidza zvapupu zvisina kudomwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJabulani Mhlanga naMutsvari Priska Dube ndo vari kumirira vakoti ava. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi vaChimedza vakaudza dare reParamende svondo rino kuti bazi ravo riri kupiwa mari yebhajeti shoma zvave kurikanganisa kuita mabasa aro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ichokwadi kuti tine vana mukoti veku UBH vanga vaine matsamba ekuti vaifanira kunge vechiita hearing timira pamberi pekomitee asi hazvina kukwanisika kuitika nhasi pavasvika ikoko vana mukoti vaine magweta edu vabva vataurirwa kuti nyaya yapostpondwa yaendeswa pamberi vachazoudzwa madetsi next week.
Ava ndivo chete here vakoti munyika yose vapiwa matsamba aya uye varikuda kumitswa pamberi petribunal iyi kana kuti iro dare?
Tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare Hospital, yava kunzi Salimugabe Hospital, Bharirenyatwa, vari kuramba vachipiwa masuspension letters nema hearing letters. Vari kususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare Hospital. Kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa masuspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiriri vevashandi ava?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri kungoita zvinhu zvisiri pamutemo, kungosuspenda vanhu kuiti midheta kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary, vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuingeja, vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro, chii chakodzai moyo?
Munoona kuti tiri kukatyamadzwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu, nekuti isu pavakapinda vechapoindwa naprezidend kupinda basa ivo permanent secretary takavapa mukana, vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike. Tikataura nana mukoti kuti ngatipei mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agatsikane tigozotaura naye, tigotaura zvinyaya dzedu, timupoewo a clean page semunhu ari kungouya. Asi ivo vakatora, vari kutora advantage iyoyo, vari kutora mukana iwoyo votiita sokunge isu tiri zvidzoi.
Havanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya zvichitevera kurwara kwavanga vachiita. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachivayo vati varadziwa zvikuru sebato nekushaya kwavaDina.
Nasi mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko, mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP weGlenview North mudare paramendi vaKenneth Dina vashaika nhasi kuchipatara cheChitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira, mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi. Tinge takabatana semhuri yeZimbabwe anga asikatsiki matama enzira, aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe, kwete kuti zvaanoda iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vaDina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani, asi anga ari chengawo semamananga kuna risina mhodzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru, hatisata kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo, asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza, ari kutitambudza sevana vechinja, sevana veMDC Alliance, sevana veZimbabwe.
Vahlachivayo vati urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa nemusi wechipiri asvika mudare redzimhosva akaiswa ngechani. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo anga akaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori, vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
chimwe chichemo cha tarereza ndeje kuti nyaya yake haizere corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mu corruption court nyaya yake yapiwa CRB yeku anti corruption court so tine chichemo saka mutonga ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho
nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono anga siri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri
kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours saka nokuda kwaizvozvo tangati chiti chingono ari kupinda mudare asi asafanira kunge achipinda mudare achifanira kunge asunungurwa saka tangati chiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court
Mutongi wedare amai marehwa nazvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati ashandisa dande mutande rake reTwitter ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari muTanzania uko vari kubatana nevatungamiri vemuAfrica avakaenda kunoona mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vachitoriswa mhiko semutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo vaMunangagwa vakasvika kuTanzania nezuro vakatambirwa nemumiriri weZimbabwe munyika iyi vaAnselem Sanyatwe Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vachiri kutungamira muzvigaro zveElectoral College zvavawana kusvika pari zvino zvichienzaniswa nezvigaro zvavanikwa nemumiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kunosiyana-siyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose emuAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika, anofanirwa kunge awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika, kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 electoral colleges. Mumatunhu ose muAmerica kunze kwemaviri chete anoti Maine neNebraska, mamwe ose anoshandisa mutemo wekuti anenge akunda ndiye anotora zvigaro zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vato Joyce Ngwenya. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoonawo sei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Zvandinoziva ndezvekuti sarudzo dzokuAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapurezidendi nozotungamira nyika, vane tsika yakati kanyanei haina kunyanya kuita sedzimwe nyika dzinongoti vanhu vakanokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo. Uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose, saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa, asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa. Saka ndingangoti zviripo zviri kutobikwa izvozvi, handingati zvanonoka maonero angu.
Vangwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo? Tiri kuona vari kubvunza vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini chandinonyanya kufarira ndechekuti chekerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zvakabuda pachena, hapana paunoona kuti apa pa hurumende ikana kuti munhu ari kutonga tozvati va Trump dzimwe nguva vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko asi chekerere yacho zvinonakidza asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika haisi United States India havatori mazuva akamuna itokuva kuti system yavo ehe yakanaka kuti sarudzo isazokondorwa nemunhu umwe sezvatinoitwa kuno kuzvana chikubva zviyaza nokuti zvana chikubva izvi system yacho inokonzera uore nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuita zvinoda hurumende saka devolution yacho yeelectoral devolution ndinoifarira asi handioni chinonyanya kunetsa kuverenga mabhotsi mabhotsi acho maelectronic bots mamwe yakauya epostal achizoterwa navazembe chati hapana chinonetsa indoona sokuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire maresults kunokonzera kusagadzikana ngavashandise uzivo rwavo netechnology kuti kana bhoti yangopinda muchina yatoverengwa hazvitsvagi 5 days kuti mabhotsi averengwe muamerica aiwa indoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemabhotsi
mungandibvumira kumbopinda ipapo
pindai Dr. Zembe
zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda apedza kuverenga zvotobuda saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvitongobikana ipapa zvichitobuda zvapedza kuverengwa zvobuda saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvinge zve mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kupingwa nomunhu kana mumwe
vangwenya mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vaakubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva
aiwa kademokrasi kajudiciary ibasa rakasimba murero mutemo ngaritaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare ndotofuna zvakanaka kuti vari kuchema-chema marepublicans vaipensylvania hazvinei nebasa vari kuchema nechii chiripo ndechokuti kana pane chigumbu ngavaende ndo dhemokrasi yacho kuta kuti zvinyatsosenurwa chichemo chavo chichabudiswa pachena
Dr. Zembe pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa
ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya zvikuru tichiziva kuti muamerica mutungamiri unonzi purezidendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho unenge avavo mukwikwidzi zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo saka unenge akasununguka kuti agunun'una amanyire kumatare kwete kunoudza matare zvaanoda zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno
vangwenya kune sarudzo yeseneti zvakare zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyo
vamwe vari kuchidenho zvazvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunanga hwakatsiga hwakatsigira vanhu zvikazonyanya kuwandira kumarepublican zvinozonetsa nokuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsiga here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya manzwiwo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 tichiri panyaya yesarudzo dzemuamerica vari kutevera zviri kuitika muamerica vanoti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kubva mumabatirwo esarudzo dzekuamerica kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera
sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network ZESN vaAndrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vamakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedza zvakavatapiwe nhau
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuamerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapiwe nhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire
Vamakwene vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwa kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo uku America kusika patinenge taakuziva kuti hawina sarudzo ndiyani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uye kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau.
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yekucertify maresults ayaya. But for the most part, my citizens, anenga kutoziva my results from vema pepanau ne nefenyuro. And iyo vema pepanau ne nefenyuro, vanenge vachifana kunge vachipa nau dzinoratidza mafacts.
Dr. Ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde, zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikukwidzane, asi tichikukwidzana murunyararo. Uye zve tichirespect even vayava vane mafungiro akasiyana needu. My elections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vata vane moyo, vanoti kuvepo kwemapepa nhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi, nekuti varungoti pavarungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere. Zvomirira vatapi venhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu, kana zvabva musteti yakati zvakadai, zvinoreva kuti nanga awana zvakati, sakwasara zvakati. Panozopera sarudzo, sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese. Ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe, nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe, idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru, vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira, izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso, zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavadexter Nduna vezanu PF navagift Konjana veMDC Alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uku zvakapikiswa nenhengo dzeMDC musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temu yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda veZimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwau ndiri kuRino, Nevada. Zvikunyanyo shamisa kune vanhu vandikutaura navo vatiri kutextana and vandose vari involved necampaign yaBiden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa nethe, I mean, tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyangwe zvikaita sei. But chikunyanyo shamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa, president ari kuti atohwina, you know, zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina. Nzando zvatiri kungofunga kusaka chii chinozoitika ipapo. Semaonero enyu, tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino, munoona pachizobuda sei ipapa? Saka ini ndiri kuNevada. Nevada, the last time pandaona, I think pampana 8,000 votes anga kinda for Hillary. Saka tirikuhopa kuti inoenda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona, you know, got a agenda Republican for the most part. Vano gonaita ma senator, ma Democrats asanonzo votera party ya president. Mukatarisa Georgia, right now the reason masati vadainza president awana Georgia is because Atlanta, ma counties in Atlanta kunozara ma Democrats and vakatumira ne mail-in vote akusati kwapedza kuverengwa. Saka vasiri kudainza. Because Kajinji, you know, you ask your number. Michigan, doing really very close right now. But again, Wayne County, Grana Detroit, I think 15% of votes in Gapinda. We're hoping kuno widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because rakaitika ndezvekuti vanhu vekuma county kwema Republicans in Pennsylvania vakaramba pavakakumbirwa na Secretary of State kuti vaverenge ma mail-in votes paipinda. Vatanga kuverenga nhasi. And there's over a million president angachiwina with 500,000+. But there's over 1.2 million asati averenga ma mail-in kunana Philadelphia count kuma counties iyayo anowanzoskiwa Democrat. Saka I'm hopeful in kana ndikatarisa zvakadaro.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira mhiri kwemakungwa Jordan Zemura uya anotambira Bournemouth muEnglish Championship ari kutarisira kusimudza mureza weZimbabwe apo ari kutambira Zimbabwe kekutanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo angakaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
Chimwe chichemo chatareiza ndechekuti nyaya yake haizi recorruption asi kuti iye akatoexpose corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati Chingono angasiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati Chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti Chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti Chingono ari kupinda mudare asi asafanira kunge achipinda mudare achifanira kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati Chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga Chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye Chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvinemhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitumurai zvakanaka vateereri.
Soku isika